Vashaura pakuchinjwa kwaitwa zita renhandare yeHarare International Airport kupinda mutaravo panhandare yendege iyi. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vati vanofara zvikuru kuti vapiwa ruremekedzo urwu. Nhengo yeboka revechidiki muzano PF vatonga ikasukuwere vanoti kuchinjwa kwaitwa zita renhandare yendege hombe munyika kupinda mutarava Mugabe chinhu chakakodzera. Pakatariswa nhoroondo yava Mugabe neruremekedzo rwavanovapa mubato ravo.
I think zvinhu zvinotifadza zvikuru bhozi. Legacy yedu yemutungamiri wenyika ilegacy inoita kuti vange vachikuva chiremera chakararo. Tikatarisa nyika dzimwe zhinji dzakafanana nekuti ukaenda kana kuamerica chaiko, ukaenda pana naZambia, Namibia, South Africa, vanopa vatungamiri vavanoremekedzwa ndo vanonemwa nezvinhu zvimalandmarks zvemunyika imomo. So totarisira kuti zoni zvisairi rapiwa pane munhu chaiye chaiye. Zvinozvati airport yekuBulawayo yakanemwa after Father Zimbabwe vankomo yemuno Harare yanemwa after His Excellency President vamugabe. Zvinhu zvatinokudza zvikuru and isusu vechidiki sevanhu vaipusha this nengerikini, we feel very honored kuti zoni ino zvataita chori zvinoitwa zvaitika and zvinhu zvatifadza zvikuru.
Gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vaWalter Muzembi vati hapana chinoshamisa kuti nhandare yendege iyi yapiwa zita remutungamiriri wenyika sezvo zviri zvinhu zvakaitikawo kune dzimwe nyika idzo dzakapa mazita enhandare dzendege kuvanhu vakashanda zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika munyika dzavo.
Tatanga kuzviita ukaenda paZambia panirapa airport yavo hombe inonzi Kenneth Kaunda International Airport. Ukaenda paLivingstone kune Harry Kumbulo, akaenda paBuruwayo pane Joshua Mkavu Kongomo airport. Muno tigaroziva kuti airport yedu hombe yaizopuwa zita romutungamiriri wenyika. Pati ukaenda mumagwaro mubhaibheri muna Isaiah chapter 16 verse 11 inoti garai makavhura magedhe enyu kuti mugotambira ushe neunyanzvi neupfuma dzimwe nyika. Ndo zviri kunge zvikaiti panapa. Saka zvinoburikidza nezita guru romutungamiriri wenyika. Saka tinofara zvikuru nezvaitika pano.
Mashoko aburitswa nebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirirwa naMorgan Tsvangirai anoti hazvikodzere kuti nhandare iyi ipiwe zita remutungamiriri wenyika nepamusana pekuipa kwavanoti kwakaita utongi hwavo. Mashoko eMDCT anoti zvinotoshamisa kuti nhandare yendege iyi yachinjwa zita kuiswa mutara vaMugabe uye bato iri rinoti riri kushushikana zvikuru kuti vaMugabe vane migwagwa mizhinji yakaiswa mutara avo mumaguta nemadhorobha mazhinji munyika. MDCT inoti izvi zvava kuita sekuti vaMugabe vave kutora nyika yose kuisa mutara avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.